Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusangana mazuva mashoma anotevera nechikwata chichaongorora uori uri kupomerwa vamwe vakuru mubato reZANU-PF nevechidiki vebato iri veYouth League. Asi nyaya iyi yakonzera mutauro munyika, vamwe vachiti iri basa rinofanira kuitwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Kunyangwe hazvo vana Soro Jena vaivarere muhapwa dzemakomo vachiti nyoka huru haizvirumi, munyori mukuru anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana chakaipa kuti bato ravo reZANU-PF riongorore nhengo dzaro dziri kupomerwa uori. Vati vari kushamisika nekugunun'una kuri kuita vamwe vanhu munyika kusanganisira veMDC nezvenyaya yekuongororwa kwevanhu veZANU-PF nekomisheni iyi, vachiti vanoshamisika kuti vanodei pamuchato wedhongi nebere.
These are internal processes dzemuZANU-PF. ZANU-PF kana vanhu vemuZANU-PF vakanemerana kuti ari kuita zvakati, ari kuita zvakati. As a party, tine kodzero yokuset up our own committee yokuti itarise kuti zviri kunetsa musangano wedu zvingava nechokwadi here kana kuti hazvine nechokwadi. That does not exclude any other body yakasetwa neconstitution kuti iite basa rayo.
Vakapomerwa mhosva dzeuori vanosanganisira vaimbova makurukota ehurumende vaObert Mpofu, amai Prisca Mpfumira avo vakatosungwa, governor wereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya, Dr. Shah navatafadzwa musarara veGrain Millers Association of Zimbabwe. Ko ivo vechidiki veZANU-PF vakarova bembera kuti mubato mapindwa naPongwe vari kutenderana here nedanho rekuumba commission, sezvo pavaitaura kuti nyaya iyi ongororwe vaimboti vane chivimbo neZAC. Tabata vanoona nezvekurongwa kwemabasa muZANU-PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu.
Constitution of the party, zvimwe zvezvinhu zvatinorwisa inhau yeuori. Saka urongwa rwumba medu hwekurwisa uori mumba medu zvisingamisi ZAC.
Asi vanoongorora nyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamepe kweAfrica vaAlois Chaumba vanoti ZAC ndiyo inofanira kunge ichiongorora nhengo dzeZANU-PF dziri kupomerwa nyaya dzeuori idzi.
Yes, semutemo tinofanira kuona kuti ZAC ndiyo yakapuwa masimba iwayo ekuongorora nyaya dzeuori. Saka kana kwakuumbwa mamwe mapata akangosiyana-siyana, zvinoreva kuti vanhu vachatadza kuziva kuti chii chiri kuitika.
Vachipawo pfungwa dzavo, nhengo yeMDC inomirira Kambu Zuma vari nhengo yeAfrican Parliamentarians Against Corruption vaWillis Madzimure vanotiwo mitemo munyika yekurwisa uori iripo asi haisi kutevedzerwa nemazvo.
Mitemo yatinayo yakakwana. Mutemo unofanirwa kutevedzerwa, complied with the law. Ku-Ministry of Finance kune Public Finance Management Act iri very clear kuti kana munhu atadza kuita basa anoitwa sei. Anti-corruption vanoziva zvinofanirwa kuitwa kana munhu achadza kuita basa, asi izvozvo hazvisi kuitwa panguva izvofanirwa kunge zvichiitwa.
Asi vatsenengamu vati vamunangagwa vari kuzadzikisa zvido zvevechidiki nezvavakavimbisa munguva yesarudzo zvekuti vachamira semusambangwena pakurwisa uori.
So pakudomwa kwaitwa mazita uye pakuumbwa kwaitwa commission tinotora sedanho rakakura mukurwisa corruption sechivimbiso chakaitwa nebato redu mumaelections last year.
Asi vamadzimure vanoti muromo hauzarirwe nerwizi.
Mukatarisa kutaura kunenge kuchiita vanotungamirira nyika pamusoro pekuti huori hwakasvika papi, zvinokuratidzai kuti paifanirwa kunge iko zvino taakuverenga vanhu vasiri pasi pevanhu vanosvika makumi maviri vepamusoro.
Zvichakadaro, nhasi vamunangagwa ndivo vanga vari munyarikani paurongwa hwekuyeuchidza vanhu nezvekurwisa uori hwanga hwakarongwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission pamwe chete neNational Prosecuting Authority. Vamunangagwa vativo zvirango zvakatemerwa nyika nenyika dzekunze zvinopawo kuti munyika muite uori, sezvo zvimwe zvinhu zvinenge zvoshayikwa muzvitoro zvopa kuti makoronyera awane mukana wekuita zvechioko muhomwe. Panyaya dzekuva neuori hwakanyanya, sangano reTransparency International iro rinoongorora nezveuori pasi rose rinoti Zimbabwe iri pachidanho chezana nemakumi matanhatu panyika zana nemakumi masere dzakaongororwa.